FC Platinum iri kudzoka iri pamberi pezvikwata zvese zvemugungano re-Premier Soccer League. Mushure mekuita gadziriro yakasimba nekutamba muCup Champions League. Kunyange hazvo isina kuenderera mberi zvakanyanya nekurwa nese Grande Esperance yekuAngola munharaunda yekutanga kwekwidza chete kwayakaita makundano aya kwakavabatsira mukugwinya pamwe neruzivo. Muteveri wemutambo wenhabvu vaAlpheus Makombe vanoti izvi zviri kupa FC Platinum gumbo rimwe chete pamberi pezvikwata zvese zvemuPremier Soccer League.
Yakakundikana zvayo muChampions League asi yakaita gadziro yakanaka. Gadziro yavo yakanaka kuti munomu inotora ligi zvakati.
Kogona kunenge kudana ine mutambo nehwawa iyo ine point imwe chete chete mumitambo mina yegroup 3. FC Platinum ine mapoints mapfumbamwe, mapoints matatu pasi pengezi Platinum Stars iyo iri kutungamira gungano regroup 3 irori. Ngezi Platinum Stars iri kusangana netriangle munhandare imwe chete yeMandava Stadium mangwana, asi maziso ese ari paDynamos neHighlanders idzo dzichangobva kutambidzwa mari inoita iyo mamiriyoni mashanu nezviuru mazana matatu zvemadhora 5.3 million nemwe kambani yemuZimbabwe. Dynamos ndiyo iri kutanga kupinda munhandare neYada muNational Sports Stadium mangwana ichizoteverwa neHighlanders nechina apo iri kusangana ne Blues Chiefs mu Barberfield Stadium mumutambo wegroup 2. Muraridzi weDynamos Tondera Indiraya anoti hapana chavari kutarisira mumutambo uyu neYada kunze kwekukunda.
Tiri kushanda nesimba kunyange zvazvo nguva yatinayo isina kunyatsa kutikwanira. Tichaedza nepatinokwanisa kuti titambe tifadze vanhu kunyanya-nyanya vanotitsigira. Zvichatipawo mukana wekuti tirambe tichisimbisa vakomana vedu maringe nekugadzirira kwatiri kuita mitambo ichazoteera.
Mimwe mitambo mugungano reDynamos iHerentals iyo iri kusangana neZPC Kariba mangwana zvekare Capes United ichibandana neHarare City neChina. Ko Blawayo Chicken Inn iri kutamba neBlawayo City muBarberfield Stadium mangwana mune mumwe mutambo weGroup 2. Mugungano rezvikwata zvinotambira kwaMutare reGroup 4 mitambo yese iri kwamangwana. Black Rhinos ine Tenax Redmond Bullets iyo inoratidzwa naNesbet Saruchera ichisanganawo neManika Diamond. Zvikwata zviviri zvinopedza zviri pamusoro-soro magungano mana aya ndizvo zvinoenda mumakota finari. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.